vachibvura musangano wecentral committee nhasi vamunangagwa vati vanofara kuti amai Doan vasimbisa mashoko avagara vachitaura kuti zvirango izvi zvibviswe.
Tinofara kuti vatsigira mashoko edu ekuti zvirango izvi hazvisi pamutemo uye zvinotyora mutemo yenyika dzepasi rese.
Vamunangagwa vatiwo musangano wegore rino uri kuitwa apo bato ravo rakarasikirwa nemagamba 21 nenhengo dzinodarika 400 vazhinji vavo nekuda kwedenda recovid-19. Vati nekuda kwaizvozvo ZANU-PF inofanira kuramba iri pamberi pekukurudzira vanhu kubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo hurumende iri kupa nhomba idzi pachena. Mazita emagamba aya anosanganisira Dr. Ellen Gwaradzimba vaDouglas Ngayaramba vadzivisiso mwoyo vaparadzai Zimondi nevamwe averengwa pamusangano uyu uyewo nhengo dzecentral committee dzaita kanguva kekuvarangarira. Vamunangagwa vati tariro yavo kuti musangano wegore rino usiye bato ravo rakasimba. Vati musangano wanhasi wange uri wekuzeya magwaro anofanira kutambirwa nemusangano uchaitwa mangwana nemugovera kubhindura. Vamunangagwa vati magwaro aya anosanganisira mamiriro akaita zvinhu muZANU-PF, mamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe nebasa riri kuitwa nehurumende mukurwisa denda recovid-19. Vatendawo nhengo dzecentral committee nekukurudzira veruzhinji mukupinda muchirongwa chepfumbudza icho vati chakaita kuti nyika iite goro rakanaka gore rino. Vakurudzirawo nhengo dzebato ravo kuti dzitambire vanhu vakawanda vari kubva kumapato anopikisa akaita seMDC.
Musavaseme, vatambirei, muvadzidzise gwara remusangano weZANU-PF.
Vatiwo vanofara chose kuti bato ravo rakwanisa kuita zvizhinji zvarakavimbisa veruzhinji pasarudzo dza2018 nemisangano yapfuura vakati musangano wegore rino unofanira kuona kuti zvisungo zvese zvaitwa. Asi mumwe wavatevedzeri vemutauri weMDC Alliance vaFelix Mafa varamba mashoko ekuti nhengo dzebato ravo dziri kuenda kuZANU-PF neuwandu vachiti manyepo ari kutaurwa navamunangagwa.
Hazvitishamisi zviri kutaurwa naPresident weZANU-PF vamunangagwa. Vari kutya kamimvuri yavo nokuona zviri kuitwa nemukomana Chamisa kuti vanhu vese vari kuti ngapinde kumasvingo kumanikaland kumashonaland west. Saka vamunangagwa neZANU-PF they are panicking, havachazivi kuti vobata papi because vaifunga kuti vanhu vekumaruva vakapusa.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemashoko avamunangagwa vachiti zvizhinji zvavakavimbisa vanhu ndozvavasati vaita. Dr. Zembe vati zvinhu zviri kutoramba zvichioma munyika.
Vari kutowanza matambudziko munyika, hakuna kana mabasa avakavimbisa atamuka nokuti hakuna makambani anosima pfuma avanhu vamuno muZimbabwe neavauyi atiri kuona akaita kuti aite basa achipinza vanhu mabasa. Hakuna, tiri kuonazve hakuna mari yokuti vanhu vararame inomusoro.
Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rekuti Growing and Modernizing the Economy Towards Vision 2030 uye uri kuenderera mberi mangwana kubhindura. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.